Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichithi hey no misoro yena udzeludza nasi china chikumi 14/2018 mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopinda mumasvingo vachitsvaga rutsigiro zuva rimwe chete vanyoresa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika iyo vachakwikwidza nevanhu makumi maviri nevaviri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakawandisa rwendo runo vanhu vaviri chete vaMnangagwa navaNelson Chamisa ndivo vari kutarisirwa kutatsura nazvi nemutsindo. Zimbabwe Electoral Commission inoti gwaro revavhoti ravapo uye vanhu vanokwanisa kuriwana kubva kuzeke. Mutungamiri wezapu vaDumiso Dhavengwa vanoita chibvumirano neMDC Alliance chekushanda pamwe chete musarudzo dzegore rino. Chido here chekuda kushandira vanhu? Inzara here yapinda munyika iri kukonzerwa nekushaya mabasa? Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kupa kuti vanhu vakawandisa rwendo runo vapinde musarudzo dzemakanzura, paramende neseneti. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reDay of the African Child mangwana chikumi 16. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nasi tiri kutarisa kunyoreswa kwakaitwa nezuro mazita evanhu kunomination courts munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mubva madzvanya pakanzi like. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.